Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, May the 2nd, 2023. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about World Press Freedom Day ahead of its official observation across the world tomorrow, May 3. In Zimbabwe, journalists marked the occasion at a gathering organized by the Media Institute of Southern Africa, or MISA Zimbabwe, at Monomotapa Crown Plaza Hotel in Harare today. The gathering was attended by different stakeholders, including officials from the Zimbabwe Media Commission and the police. This year's Press Freedom Day comes ahead of elections in Zimbabwe, raising concerns among journalists for their safety, while the government appears to be extending an olive branch and giving them assurances. Zimbabwe has since abolished the draconian Access to Information and Protection of Privacy Act, AIPA, and the Public Order and Security Act, or POSA, both laws frequently used by the government of the late President Robert Mugabe to harass journalists. Despite the repeal, there is growing concern that the government of President Emmerson Mnangagwa is now targeting reporters using other laws, especially the Cyber and Data Protection Act, under which three or so journalists have since been charged. In 2020, the government passed the Freedom of Information Act, which was supposed to improve access to information. However, the law has been criticized for its limited scope and for failing to adequately protect whistleblowers and journalists. Litshona njani Zimbabwe omuhle, siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namhlanje sixoxa ngosuku lwe Press Freedom Day olunanzwa emhlabeni jikelele kusasa. Lolu suku ngolokuqhakathekisa imisebenzi yentathelizindaba. Sixoxa lentathelizindaba zethu khonapha kuStudio 7 esisakhulayo ukuze sizwe ukuthi zisebenza zikhululekile na. Kwaziwayo batereri, nasi muchirongwa cheLive Talk, The Connection, tiri kukurukura pamusoro pezuva rekuremekedza vatori venhau pasi rose, zuva reWorld Press Freedom Day, iro richacherechedzwa pasi rose mangwana. Zuva iri rinouya apo nyika yeZimbabwe iri kugadzirira sarudzo, uye vamwe vatori venhau vachityira kuti vangangoshungurudzwa munguva iyi. Speaking after the Press Freedom Day gathering today, Zimbabwe Media Commission Executive Secretary Godwin Phiri told Studio 7 reporter Mavis Gama, despite the removal of AIPA, there is still a lot that needs to be done to create a safe and conducive environment for journalists. Uphiri uthi uZulu wonke jikelele kumele ebambe iqhaza kulokhu.
IZimbabwe isihambe ibanga elide ekulungiseni indaba zokukhululeka kwentathelizindaba nxaesezikusebenziswako. Ngibona ngani oqatheke kakhulu wakukhalisa amajanisi kakhulu umthetho kwathiwa yi-AIPA. I-AIPA le ibisenza ukuthi umsebenzi wamajournalist ubonakale kutsiba lethuba lokuthi ama-journalists abotshelwe ukwenza umsebenzi wawo njengama-journalists. I-AIPA siyakhitshwa kwabuya iZimbabwe Media Commission Act ne-Access to Freedom of Information Act. So ama-act lawo ongu-2 ayakhulula ama-journalists, awapha ithuba lokuthi adinge izindaba zawo ekhululekile, njalo asabalalise imisakazo yabo kumbe imilayezo yabo bekhululekile.
Kukhona yini okusadingakala ukuthi sikwenze njengelizwe?
ye mbona ngani ukwatheleka kakhulu ukuthi kumele singezelele ukuzwisisana kuma communities ethu mbona ngani imithetho ngabe silunile yebo kodwa ama communities la kumele afike kulelo banga zwisisa ukuthi sizama ukupromota itolerance sizama ukupromota ukukhulumisana kuhle ama journalists nayo emsebenzini awahlonishwe ama communities ethu kumele sifike njalo khona siyathokoza kakhulu ukuthi amapolisa asetshengise labo isifiso sokusebenzisana sebenzelana lama journalists befeza lo msebenzi ukuthi ama journalists akhululeke abe protected license msebenzi wabo.
Umnumzana Godwin Phiri ngunobhala ogatsha lukahulumende olweZimbabwe Media Commission. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyathi avo vangavaripowo pamusangano uyu vavimbisa kuti mapurisa achashanda zvakanaka nevatori venhau panguva yesarudzo pasina anoshungurudzwa.
Tiri kuti isusu kushanda kwemapurisa nekushanda kwevatori venhau kwakafanana pakuti vese vari kushandira nyika yeZimbabwe, vese vari kushandira constituency imwe chete inove vana veZimbabwe. Mapurisa achiita zvavo zvokuchengetedza mutemo, majournalists vachitipa mashoko anotibatsira kuvaka nyika. Ndosaka tiri kuti isusu hatifaniri kunge tichipokana kana mapurisa achiita basa kana kuti vatori venhau vachiita basa. Hatifaniri kunge tichizoita nyaya dzouzonzi idzo vatori venhau varohwa kana kuti vatori venhau vatukana nemapurisa. Saka kutaurirana kwatiranga tichiita mwedzi miviri mitatu yapfuura kwakakosha uyezve kunofanira kuchiramba kuchiendera mberi takatarisa sarudzo uyezve sarudzo dzapfuura.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyathi vachitaura nemutori wedu wenhau Godwin Mangutla vari muHarare. Godwin ataurazve nemutori wenhau Lucky Aaron Venus uyo anoti zvakawanda zvemhingampinyi zvavari kusangana nazvo pakuita basa ravo.
Mandiri kufamba muchitira kugadzira nyuzi. Isu tinotora nyuzi dzekuti vanhu vasinganyanyooni pamamainstream media tichi ani tazvinganya kufokasa nazvo. Saka vatinofamba mumaruzevha, mumaruwa, mapurazo, tisanga dambudziko rekuti vanhu vakawanda vari kutirambidza, maofficials akawanda kutirambidza kushanda, vari kudzona imimi munofanira kunge mawena samowani anobva kumapazi ehurumende akasiyanasiyana kutofanira kufamba naye. Tofanira kuona DA kana kufanira kuona mupurisa kutofamba naye kuti tichita news dzedu. For example, taenda kumandaro when tsunasa independence tichida kunongota coverage yekuti after independence celebration mandaro when upenyu hwaasei zvachinja here chichingaitwa kuti 43 years after. Saka ipapo tiri pati pekuita news dzedu. Pakauya mayouth akawanda atanga kuimba achitibvai kuno achiti prisona da kutirova kupuwa neequipment. Tiri pati papo pakazoviwa vanhu vakazvitiwo vashandi vehurumende vakazotaura nevanhu akuti aiwa siyai vanhu vaite basa ravo. Vanhu aya mayouth aya aenda vanhu aya vakati inini tofanira kuenda nemi kuoffice kwaDA munoyozviintrodusa muhama vapiwa munhu kufamba naye. Hamukwanisi kushanda muno musina munhu wehurumende wamunofamba naye. Saka isusu takati isusu semajerisi tofanira kuita basa redu pasina munhu anoti escota po zvinotitadzisa kuti wanaswora nyuzi atonda but vakainsist kuti aiwa let's go kwaDA munoona DA. Takatraya futi kukavha kuevent yaitwa napresident kuepwev emaatito dids. Takasvika pagedzi takaita 1 hour tiri pagedzi dhileyiwa munhu tipinde. Tazopinda tanguta 30-40 minutes tichibva kwavo touya vanhu kanza imi mandani mupinde. Munhu aya angamboti tipinde akatanga kuti aiwa manditize pagedzi dzokerai panze there's a clean session yekuti imi hamufanira kushanda mukati munomu.
That was journalist Lucky Aaron achitaura na Godwin Mangudla we Studio 7 vari muHarare. And now to discuss this very important matter, we are joined by our guest. That's Tobias Mzingwa, a VOA Studio 7 reporter in Harare. We also have Nogutaba Dlamini, another Studio 7 correspondent from Victoria Falls, as well as Tania Marunga, director of Zimbabwe People Who Use Drugs, that's a non-governmental organization. Thank you so very much to you all. Let me start off with you, Zingwa. According to the organization Reporters Without Borders, Zimbabwe has continued to decline on its World Press Freedom Index. In 2021, that's after the coup that dislodged Mugabe, that's 3 years after the coup or so, Zimbabwe was ranked number 130th in the world. And last year, they ranked 137th. And that's a decline of seven places. Currently, how would you characterize the situation with press freedom in Zimbabwe? Muzingwa? I see your lips are moving, you're saying something, but we can't hear you. Your audio is off. You must be on mute or something. Okay, while we try to fix Muzingwa's audio, let me go to Nokutaba. Nokutaba, let me pose the same question that I had asked Muzingwa. How would you characterize press freedom in Zimbabwe currently? Are you free as a journalist? Are you operating freely?
Thank you so much. Currently, although it's I have not been affected as a journalist as of now, but recently we attended a workshop organized by the United Nations in Victoria Falls on press freedom of expression, access to information, and the safety of journalists. And it was revealed by Media Institute of Southern Africa Director Tabani that 32 journalists were attacked while doing their work last year compared to 32 in 2018 when the country held its a major election. So this was during the by-election of the 112 local government positions. So I think going ahead, looking into the upcoming election, we are concerned as journalists about the spike in these cases, especially regarding the safety of journalists and especially women and freelance journalists like us. I think this is where my fear is, that for now, I have not been a victim of any of what I've been mentioning.
And hearing what Ms. Said at the conference that you are mentioning, considering that we are going for elections, how are you feeling? Are you concerned? Are you jittery? What's going on with you?
Surely I am concerned because, like I said, that being a freelance journalist, being a woman, and as well as being a reporter in the private sector, it's a bit scary to think of covering political stories. But well, I think we are yet, because now that police have said they are going to make sure that they are going to protect the journalists, and even the minister, Minister of Information, Monica Mtsangwa, mentioned it in this workshop, that they are going to ensure that they prosecute some journalists for writing stories about them or any other political party without any basis. She mentioned that they are not going to favor anyone, and no one will be above the law with regards to the safety of journalists while carrying out their work. But she also emphasized on journalists to be also accurate when they are reporting and to avoid being malicious and to be also interested in a certain party or politics in their reporting.
Siyabonga nokuthaba Dlamini, and please do stay on the line. Let me go back to Tobias. Tobias, I'm sure takunzwa nana manje ndangana vunza inini kuti semtoriwe na umuZimbabwe tukuenda kusarudzo. Ungati wakachengetezeka here nekuti tukuona vamwe vari kutyira kuti wongo mitemo yakaita sana aipa nana posa yakabviswa, asi vamwe vari kuti mitemo yakazodzikwa iri kumbunyikidza kodzero dzevatori venhau, uyezve vari kutyira kuti tichienda kusarudzo vatori venhau vanogona kushungurudzwa. Uri kuzvionawo sei semutori wenhau kuHarareko?
Thank you very much. Maita basa nekundi kokawo pachirongwa. Semutori wenhau ndiri kufungidzira kuti kune mhando mbiri dzatinogona kuona muno muZimbabwe. Mhando dzinogona kunzi ndedze state media, koita mhando dzinogona kunzi vanoshandira vakazvimirira vega, kana kuti ndo vakaita sesu ivavo. Saka ivavo ndo vandiri kuona vanogona kunge vari parumananzombe rwakanyanya nekutyira upenyu hwavo. Nenyaya yekuti tikatotarisa chero mashandiro avanoita chaiwo chaiwo, kune mamwe mafunctions akuti unogona kuenda asi unogona kunotadza kutapa nhau dzako zvakanaka, unogona kutorambidzwa kutopinda mukati uchinzi aiwa kana usiri westate media iwewe panapa audi panapa upinde, asi westate media unovaona vachipinda vachiita zvavanoda, kana iri mufananidzo vachitora, kana ari mavideos avo vachitora zvekare. Saka ipapo ndiri kufungidzira kuti panoda kuti pagadziriswe kunyanya-nyanya apa patiri kuenda kusarudzo. Constitution inobudisa pachena zvakanaka section 61, section 62 kuti tine kodzero yekunyatsoshanda zvakanaka isu sevatori venhau. Saka ndiri kufungidzira kuti the powers that be, they should respect bumbiro remutemo iroro, vaite kuti vatori venhau vange vachikwanisa kunge vachiita basa ravo pasina kutya. Tinoona kuti dzimwe nguva vanozodzoka vozengurira kuti ndoende here kuya kwandinoharaswa, ndonyorere chinhu chiya chakadai, handizotevegwere nevakomana vemasvutu matema. Ndozvimwe zvezvimwe zvinenge zvichifunga vanhu vanoshanda kuprivate media kana vachida kuita basa ravo. Saka patiri kuenda kusarudzo ndiri kufungidzira kuti hurumende inofanira kupa vatori venhau a level playing field kuti vaite basa ravo zvakafanana, zvisinei nekuti unobva kustate media here kana kuti unobva kuprivate media.
Siyabonga Tobias, and please do stay on the line as I bring in Tania Marumga. Tania Marumga ngudirector wenhlanganiso yeZimbabwe people who use drugs. And Tania, I brought you specifically for a reason. I want to interrogate the way journalists have been covering the issue of substance and drug abuse in Zimbabwe. Ungati wena njengomkhokheli weZimbabwe people who use drugs, uyasuthiseka yini ngendlela udaba lolu olulotshwa ngalo emaphephandabeni? Tobias labo Madlamini abaloba ngayo njenge problem eZimbabwe okumele ilungisiswe.
Thank you, Mkhela. I was wondering ukuthi mina inkinga ngilapha ku platform ekhulunywa ngayo journalist. But then going back to the question you asked, in Zimbabwe I feel like ama journalists, and whether private or state media, they have a certain way you present information when it comes to drug and substance use. All of them, it's like they are mandatory to preach about or report rather on abstinence and just talk about abstinence and prevention. Their rehabilitation. So it's method of prevention only, which entail with abstinence. Okay, as a community, harm reduction. I will enjoy it. We teach them at least the language also that is used when describing people who use and get drugs. It's offensive, and I don't think there's a way of correcting them. It's like they have a way that they're meant to report on when it comes to issues that come with drug and substance use disorder in Zimbabwe, in which whether you can come in and correct them, you still find that the article, when it's released, it has a certain language, which is something that probably they would have talked to me, and then I would have talked to them in a certain way, but they have their own way of writing. And if only there was something that could be done to correct the journalists, because then they have the biggest impact. They can, you know, change how the public sees drug and substance use. So if you learn the next channel, it's a good sign of drug and substance use, not just the abstinence, the woman, the woman to area. And this is something that we're trying to get health practitioners to see. And we cannot do this by ourselves without having, you know, the public perception line. And this can only happen when journalists are involved, and journalists are the ones who give information, you know, they make sure which aren't to have accurate evidence, and they know which of these other different methods that can be used. So it's just a way of how they report the information in Zimbabwe. I feel like they're not really doing a very good job by just promoting just two methods of dealing with drug and substance use disorder.
Kubekubambile marunga asithathe umlaleli ecingweni wakati akho umtereri aiwa tripo edu tutaura nani apa
utaura na kuzainduna
ipeiwo pfungwa dzenyu tutaura nenyaya yepress freedom day nhasi
press freedom day
hongo
tine dambudziko chairo rekuti press freedom day changuva chinhu chataa kungotaurwa kuti chinhu chinonzi press freedom day, asi pamagraundi chaiko hapana chinonzi press freedom. Chinhu chiri kutaurwa kuno dzimwe nyika dziri pasi pano nemucherechedzo, asi kunyika yekwedu chaiko hatina freedom of press.
Asi hurumende yavamunangagwa iri kuti isecond republic ka iri kufamba negwara rakasiyana nerava Mugabe.
Kusiyana kwacho kunogona kunetsa kuona, nekuti paingowanava Mugabe ndo vanhu vakanga vangori padhuze, kuti saka togona kusaona musiyano wacho kuti uri pati, nekuti press inenge ichitokontrolewa kuti budisai izvi, mukabudisa zvisingaenderani nevafungirawo inenge yatova tsvimbo mugodzi. Saka tinoona zvichinetsa kuti tinyatsoti tingati press freedom.
Aiwa tinotenda mutereri, thank you so very much. Ngibuye kuwe nokuthaba. Singakayi kumlaleli lapho uzwe umarumga ikhuluma ngendaba lina njengentatheli zindaba eliyibhala ngayo ngendaba ye-substance le-drug abuse. Wena njengentatheli zindaba esakhulayo as a young reporter, when it comes to ama-issues afana labo substance abuse, ungathi ikhona imigoqo yini kwenqabela ukuthi ureporte ama issues njengoba enjalo?
Imigoqo ngathi ingabi khona ngoba kule ndaba abazenzama ukuthi ngilandelele drug and substance abuse kuvikela iphelileyo kuleliyani ivikela phelayo yehluleka ngenxa yokuthi kusukela kukazali, ngoba kwezinye izikhathi nxa sibhala indaba lezi kuyabe kufuze siqalise ngalapho kwaqala khona phansi sibuya sisiya phezulu. Abantu ukukhuluma nabonozindaba, ikakhulu kulabo abanabantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangane abaphakathi kwalolu hlupho, kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho. Okuyibukuthi ukuthi loba sifisa ukuthi udlule uchaphele usiya phezulu ekwakheni indaba yakho yabo ufuna ukubhala ngayo, kuba nzima ngenxa yokuthi ngaphansi abantu yibo sivele sibamele ukuthi singaqala ngabo. Abanye mina ngokubona kwami engathi sengihlangane nakho baye bengakhululekanga ukuthi ungakhuluma. Loba singabe sibhala yini, siyabe sesibhala sesisebenzisa ukuthi size kuthiwa, kodwa bona abavele besehlupheni lolu ufica ukuthi kwezinye izikhathi abakhululekanga ukuthi bekhulume ngakho. So lanxa sesibhala ukuthi kuze kube le-action endabeni yona le yama-drugs for instance kuba nzima ngenxa yokuthi bona abazelele lo hlupho lona lolu baye bengakhululekanga ukuthi bengakhuluma mina yili hlupho esengihlangane nalo ekuzameni ukubhala indaba leyi and kube yinto yokuthi kungaba le-answer or i-accountability ya ukuthi lingaphela njani lona kelu hlupho sisaphezulu kuhulumente.
Ito bias goi wewe kanata kutarisa kunyora about certain issues. Ungati pane zvimhinga mpinyi here zvauri kusangana nazvo zviri kuita kuti usagone kuripota about certain issues kunge nyaya yedrug abuse yatanga tichitaura nayo Natania.
Yes, so pa drug abuse there are a lot of angles that tinogona kuona nyaya yedrug abuse kuti rehabilitation chaiyo chaiyo tinombonyanyonyora nezvayo here tinowanzonyora nezveuori unoitika mapurisa dzimwe nguva anoziva kuti pamba pakati panototengeswa madrugs asi tinoona kuti vanhu veipapo havasungwi kana kuti anogona kungotogwa obva adzoka mangwana atodzoka akutotanga futi kutengesa madrugs ayaya zviya zviya zvese tinozvinyora asi unozosvika patinogona kuti ceiling yekuti madrugs aya ari kumbobvepi chaizvo chaizvo ezvino mahardcore drugs chaivo ari kuwanika achipinda munoo mana cocaine chaivo ari kubva kupi ari kupinda through maborders the borders are porous ndivanani vanombokontrola kumaborders ikoko saka ukada kuzofamba netrace yacho netrace yacho unogona kuzoona kuti uku kwandaa kuenda uku kunenge kwaane vakuru variko kumusoro no wonder why nyaya iyi iri kuramba ichingonetsa asi chinonetsa nechekuti vanozosungwa vanhu vekuzasi zasi vaya asi vari kuita kuti madrugs aya apinde nevari kubhenefita kuburikidza nemari dziri kutengwa madrugs aya vanogona kunge vari vanhu vakuru vanogona kunge vachinetsa kunge tinge tichiexposa waiti zvichinetsa nekuti remangwana rangu kune fear of the unknown yekuti ndikazonyora atikura kadai ko kamuri kangu kadiki vakomana kari kukura kanozoita sei ko inini wacho ndichazoita sei so besides drug abuse ndiri kuona sekuti ndo chimwe chiri kuitika kuvatori venhau at the end of the day isusu vatori venhau tinoti there is no story worth dying for saka ndinoweyawo ndega ndoona kuti ndotaura here kana ndorega saka dzimwe nguva tisi kuita justice kusociety kutya kuti ndikataura chakati maybe mangwana ndinogona kutadza kuriona zuva remangwana.
And for those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight we are talking about Press Freedom Day, which will be observed officially worldwide tomorrow. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and a VOA Ndebele. Unfortunately, we are coming to the end of our show. And Ngibuyekuwe Marunga, what's your last word to these two young journalists, Studio 7 journalists, in short, 30 seconds? What would you want them to do to enhance your cause as people affected by drug abuse? Marumbwa, I think we've lost Tanya Marumbwa there. Madlamini Mbuyeku, I will see Valelu Shelo Ngama Fichane. Kuyi nokuthembisa uZulu abalaleli njengentatheli izindaba yeStudio 7 esakhulayo entsha njalo kulumsakazo ngama Fichane.
Engabathembisa khona ukuthi sizaqhubeka sisebenza. Siwenza lomsebenzi ngoba yitho kumele sibele laba abangenamazwi ukuthi bengazimela bekhuluma saqhubeka senza umsebenzi loba kuyabe kunzima kunokwesabisa kodwa into esizimiseleyona ukuthi sizaqhubeka siqhuba umsebenzi sikhuluma njalo leqiniso ukuze ama-problems amanye ayabe edinga ukuthi asolve azosolveke. I think that's our purpose as journalists and nokuthi loba xa sibhala sibhala izinto eziliqiniso njalo ezi-informa and building the society and bring as well i-accountability if it is to do with public interest.
Thank you there Nokuthaba Dlamini, Studio 7 reporter. We also heard that Tobias Mzingwa, another young Studio 7 reporter, as well as Tania Marunga, director of Zimbabwe People Who Use Drugs. Kwanele Zulukandaba olivalelisayo. Ntugami Linkomo, kuna Zimbabwe.